Gani Records. Dom tenda changara, mari babanduba kaita azouya pech goneni. Nanga na toparara, beugama wetse banga batundi kanganwa. Conquering shumba no tara, nasimbo changi no shara, batai ba 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 ba. Awita, awita. Babengi bangi vesega nasi vanonyara Nekuti chimbo chemoyo wangu ndazonyora Vakanyira, pae pavakajira Nekuti vakakura vachingu ndikanyira Namurimbo ino namirira Danga nakamira nguva yanga shika Pese pacho paninenge ndatsika Chaputika, kanda shika Saingonzi zvapiwa ndinda inzi ndaba Saingonzi zvapiwa ndinda inzi ndatya Aingonzi apiwa ndinda inzi ndapa Paingonzi papiwa ndinda inzi ndafa Asi nasi Nasi uno, nasi uno Dini, 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 dini Nasi uno, dini, dini Dini uya uya, dini uya uya Mama igara muchingo nitimboko Dini uya uya, dini uya uya Mama igara muchingo tukali mashoko Dini uya uya, dini uya uya Mama igara muchingo nitimboko Dini uya uya, dini uya uya Nasi uno, nasi uno Ameno chaka ita kutiva ndirambe Vaengu timana uyu irombe Upenye wangu inika usinga fambe Ndichirwara nasire kandisimbe Asika vaengu titi ana chano gonda Pese vachingoti uyu tato mukona Asinda ingo simbe spana mukoma Ramba uchingorova ako mangoma Vaendi tumandichie nasinga kome Endi nasi unu tarisa uone Chavanga wakarasa chia Tarisa uone Wabanga wakakanga nwandini Dini, 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 dini Dini, 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 dini Dini uya uya Mama igara muchingo nitimboko Dini uya uya Dini uya uya Mama igara muchingo tukani mashoko Dini uya uya Dini uya uya Mama igara muchingo nitimboko Dini uya uya Dini uya uya Nasi uya Kangapa sa I'm both bundles we rosin Kana kuti inin chara rosin Kana kuti kutin chaga rosin Chafa rosin, chafa nosin Tamene koko Bete bachi nguta nenge mboko Bete bachi nguta menu mashoko Bachi nguta ura amene koko Nas do simbi sapa na nundi piki sabi Sendi chavar gui sapa na nundi chiki sapa na nundi Bi sapa na nundi shandi sapa na nundi Na badade mdo watenda Ponya denga kweze panchenda Awite andi kangani chingo watenda Chingo watenda kumbiri ndi chayenda Zipe shaka benda Dini ayinzi mbafa ayinzi anuba Ayinzi toti dichinzi rumbi Dichinzi mroyi dichinzi jete shakaipa Dini Dijinzi uya uya anenge
uya uya
anenge
uya uya
itoti anova anenge broi anenge inenge fambi ana China jo
baingonde tabora baingonde tabora asindaka yabura ndakaramba ndakashingirira ini ndakaramba ndakashinga pasina kana chinondipinga ndichingo enda ndichingopinda pavanyi kuti andimbopinda asi nchishinga ndaingoshanda PTK baudze tichabudira ku UK Conquering Fuba and Catering